Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishithi hei no misoro ye na uzelu zanasi chitatu nyamavuvu 8 2018. Imwe nengo ye MDC Alliance vatenda ibiti vanopotera ku Zambia zvichitevera kushungurudzwa kwavanoti vanga vachiitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto zvichitevera kuburisa kwavakaita mashoko ekuti MDC Alliance yainge yakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo sezvo vari kutyisidzirwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, zvine chekuita nesarudzo pamwe nekupisirwa dzimba dzavo. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti riri kuunganidza umbowo hwekutyorwa kwekodzero dzevanhu mushure mesarudzo, uye riri kukurudzira vanhu kuti vasatye kutaura pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzavo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanovhura chikamu chemupanda wakavakwa nemauto pachikoro cheReformed Church University kuMasvingo. Magweta emutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa anoti ava kuenda kunosvitsa chichemo chavo kumatare edzimhosva sezvo apedza kuunganidza umbowo hwakakosha. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.